zvino ndongodaira handichango pfunzi komichi yesu tundi chingoti tsuti mwoyo ndakanokanda pasi peutsi anoonera iwe usati wati manduye munhu machemu chingoti urangarire usati wachema hapana uvekuvandokwati ndirindekasi ndigere mutsotso mukati ndoimba nemuto satana anowina zvisvoto
handichina time nemunhu waunga mukutsu chabude ropa ndakuda kutsi sakutoda mutumwa senge vakuti vamwe vanokuda ushanuna uchiya ndidanirei kuti kasi vazhinji variko vangu vemabhuti vazhinji varipo vazombotsoki varira kumbunwa uchiya ndakubuda kutsi ndichabuda ropa ndakubuda utsi ndakubuda utsi ndacheka
mukati ndinorimwa nemuto asi satana anowina zvisvoto
manje mazondipusha to the edge manje mazotanga resomania na edge ano brothers vakadipisa tataura mapledge ano nothing about
vanga vari pastor
ano some fathers vakapfurira vanga vaine mabeds ano brothers vakakurirwa vanga vave mapens ano struggle takakurira panga paine masense I am humble nakakurira mumba my shit tens I know the devil takakurira mara katipa friends I got the central vanonyanyisa kuzotisira fetch I swear message Jehovah chiti famba navo mupedzi I know the suffering mumoyo where is it at in peace
mukati ndinori manemo to asatana anombuina zvisho to sometimes
andichina time nemunhu waunga mukutsu chabude ropa ndakuda kutsi sakutoda mutumwa senge vakuti vamwe vanokuda ushanuna uchiya ndidanirei kuti kasi vazhinji variko vangu vemabhuti vazhinji varipo vazombotsoki varira kumbunwa uchiya ndakubuda kutsi ndichabuda ropa ndakuda utsi ndakubuda utsi ndacheka